Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, August 7th, 2017. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about intra-party violence in the MTC formation led by Morgan Tsvangirai.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks once again. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about violence in the MTC party led by Morgan Tsvangirai and the MTC Alliance.
Some MDCT youths on Sunday attacked Vice President Thokozani Kupe while she was attending a meeting in Bulawayo designed to assess the impact of an MDC alliance formed by several parties and launched on Saturday.
Kupe stayed away from the MTC Alliance signing ceremony in Harare, a move which led some youths to attack her, saying she wants to block the alliance designed to unseat the ruling ZANU-PF party.
Opposition parties in the alliance include the MDCT, MDC led by Professor Walsh Mengube, Zimbabwe People First, a People's Democratic Party, Transform Zimbabwe, ZANU Ntonga, and Multiracial Christian Democrats.
If you wish to join the show, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
Yes, okunjalo ke Jonga.
Yeah.
Utin.
Ngiyaphila manje mntwana.
Ah, bayaphila njani umphila sonto?
Hayi, kathi inhle kakhulu,
eh? Yeah.
Yabona uyakhuluma isiNdebele.
Ah, mina ngiyakhuluma.
Anti yabona.
But lamhla ngiyakhuluma isiZulu.
Yeah, it's chai. Yeah.
Yepakathi.
Yeah.
Longu nasi vadiwa vateereri nevatariri tiri kukurukura nyaya yatinonzwa kuti yakaitika mubato reMDCT yeMhirizhonga yekurwisana kwakaitika kuBulawayo neZuro. Zvinonzi zvakaitika zvichitevera musangano wakanga waitwa nemugovera wemapato manomwe anoti bato reMDCT, bato reMDC rinotungamirwa naProfessor Walsh Mengube, bato rePDP rinotungamirwa navaTendai Biti, bato reTransform Zimbabwe rinotungamirwa navaJacob Ngarivhume, kwoitawo bato rinotungamirwa bato reZANU Ndonga nebato reMultiracial Christian Democrats ndemamwe emapato akapinda mumubatanidzwa iwoyo neZimbabwe People First iri kutungamirwa pari zvino navaAgripa Mutambara. Vakaumba mubatanidzwa unonzi MDC Alliance, asi vamwe vakuru vakuru mubato reMDCT vanonzi havana kupinda mumusangano uyu. Vainewo zvinyunyuto zvakaita kuti vagare musangano neZuro kuBulawayo wekuti vange vachirovana masoro nekuziya nyaya yemubatanidzwa iwoyo. Pananzi pakazopinda vechidiki vakasvikokanganisa musangano iwoyo wainge uchikokerwa namuzvare Thokozani Kupe, vanove mumwe vatevedzeri veMDCT. Tinozwawo kuti mumusangano imomo maive nemurongi wemusangano vaAbednego Bebe pamwe chete nasachigaro weMDC T vaLove More Moyo. Mhirizhonga yakaitika kubva mune vakaona nemifananidzo yatakaonawo. Panoratidzwa kuti pakaputswa midziyo kusanganisirawo mafafitera. Vamwe vanotonzwa kuti vakakuvara, asi zvinonzi hapana vakanyokuvara zvakaipisisa. Tanzwa nhasi mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vachiti kunyange mapurisa ari kuferefeta chiitiko ichocho, ivowo sebato vari kuferefetawo uye vachatora matanho akasimba kune vachange vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera Mhirizhonga iyoyo. Rinodanho rasvoropodzwawo zvakare nevemasangano akazvimirira anotsigira nyaya dzekodzero dzevanhu. Taona Zimbabwe People rinonzi bato rinotungamirwa namuzvare Justina Mukoko reZPP, kwoita rinotungamirwawo navaoke Machisa reZemurights, tanzwa vachishoropodza zvakare Mhirizhonga iyoyi. Muzvare Justina Mukoko weZimbabwe Peace Project vataura iwo kuti iri ndo patichaonawo kuti bato reMDC rine masimba akadii parichange richitorera matano vose vakawanikwa ine mhosva kana vachawanikwa ine mhosva yekuvhiringidza musangano zvichare musangano pamwe nekonzera mirizhonga. Gibbs tinosimbonzwa MDC vachitaura kuti mirizhonga iri kubva kuzano PF iyi yaitika mukati mebato ravo hatizo kuti yatumwa nevanhu vezano PF here sezvataona mumugwaro ranyorwa nebato vachiita shoropodza mirizhonga vari kuti vanozova kuti mabasa evasori pamwe nezano PF ndozvatichanzwaona asi kuti vanhu vanowirirana nazvo here.
Esindebeleni ke inxa sikhuluma ngokuti sokulokulwisana nekaya sichalo kuti utango solusidla makomani. So now esikubona katesi chonga ikuti kwakwenzakala ku MTC ngama 2005 kodwa katesi sokupinda futi ke sibonile ngempela viki ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe bamchayile khona ngale emhlanganweni kuzobuya ke uLove Momoyo lo aphethe inkoncube bebekhona khona emhlanganweni lapha ngabantu abaqathekileyo ku MTC. So sifuna ukuzwa ngoZulu ukuthi uthini akona kudlakelwa ngkhona siphinde futhi sixoxe ngalokho okuthiwa iMDC Alliance siyabona ukuthi kulamabandla athize njengeZimbabwe People First kule MDC T kule MDC kaNcube kuzobuya iPeople's Democratic Party iTransform Zimbabwe iZanu Ndonga iMultiple Racial Christian Democrats so ke amabandla la abombe umanyana lo ukuthi abonthi angalwisana njani lebandla leZanu PF. So sizeza ukuthi abantu bathini ngakhona oko. So Zulu sicela lisifunele khona manje sixoxeni sizokuthi siyangaphi ngodaba lolu sicela ukuthi abantu babuye baze sichaza khona apha ikwazi ukuthi sixoxe ngakhona kunjalo kwemfowethu.
Ah ndizozo Gibbs tichimirira kunzwa zviri kuitika Tombo unzwa kuti vamwe vatumira mashoko ava vanyora kuno vari kuti nenyaya iyoyo tina vamwe vanyora vanoti vanonzi mukoma Aaron Mutombeni hanzi dai vakarwa hondo iri sununguko vaive nemweya iwoyu wekurwisana vega dai vasina kuitora Zimbabwe iyi yomwo dai kukwira neruvhesi vari kushoropodza nyaya yekurwisana ikoko vamwe vari kuti hanzi vanonzi mukoma Mishek Makotose hanzi as long as Morgan Changirai, Nelson Chamisa, Tendai Biti and Welshman Mube varipo MDC will win nomakanjani. Kuitawo mumwe ari kuti hanzi Morgan is more ngavaende handizivi kuti ndevapi vari kunzi ngavaende ndofunga mashoko aya ekunzi vangavaita musangano vanga vachiti vangangobuda mubato asi tanzwa sachigaro webato vaLove Momoyo vataura nestudio 7 vati hakuna zvakadaro kurwisana kana kudzingana mubato kana kubuda mubato handiko kunopedza dambudziko dambudziko rinopedzwa nekutaurirana vanoimba kuti vachagadzirisana mubato ndofunga une manga mashoko Gibbs.
Yes, there is polite kwakuba Maphosa who says Zanu PF is not involved in this guys. Why was Makhuphe not at the alliance meeting? Can't you see that she was boycotting? And that's very wrong because we have to have a better Zimbabwe. Then Simeon Katimu says, politics is a very dirty game. Don't always put blame on ZANU-PF. There's a possibility that MTC thugs were responsible for all this. Tendai Biti and Elton Mangoma were once beaten up by MTC thugs. So let us not defend what we are not sure of because we know that MTC is capable of this. I guess we've got our first guest, and that is Mr. Abednego Pepe. Mr. Pepe is the organizing secretary of the MTCT. Welcome to the program, Mr. Pepe. Can you hear us, Mr. Pepe?
Yeah, he's responding.
Yeah, so how Mr. Pepe, tell us a bit about what is going on in the MTCT, because people appear to be confused about what is going on.
Well, what I can say is in the game that we are in, there are times that unnecessary tempers or unnecessary incidents do happen. And I believe that the incident that happened on Sunday were most unfortunate, uncalled for, are incidents that do not promote democracy that we all yearn for. Therefore, I'm glad to say President Tsvangirai has spoken, and we so believe that it is him who has spoken. The culprits are going to be brought to book. And it is my belief that when you see such things happening, there is a possibility of a hidden end that we all don't know. Because it is my belief that youth cannot just mobilize themselves, have enough money for transport of around 20 youths. I don't think it's possible they can do that themselves. I'm also glad that the party has declared through the president that they are going to investigate and the culprits are going to be brought to book, which is a positive development. I'm also of the view that any misunderstanding can be solved by talking. It cannot be solved by either intimidation, violence, or any other means that is not democratic. We are a movement for democratic change. And being one, we have to respect that value. We have to respect different opinions. And that way, it is my belief that we can move forward.
But it
is my belief that we will give hope to the people of Zimbabwe. And most probably, finally next year, we can deliver them to a better life.
Mr. Bebe, maybe before we go any further, you may first clear the air on the issue that has been the talk of many, especially on social media, about your absence from the signing ceremony. Was it by design or by default, or it was just coincidental? I mean, coincidental that you couldn't attend that ceremony.
Let us say it was coincidental, because it is not all the functions that you find all the leadership attending. Therefore, I don't think that is an issue. Unless if someone is speculating or is raising a perception, which is again unfortunate, if there is a perception of any nature that can warrant a debate, that can warrant a negative, view on what is happening. Unless if there is, I said earlier on, a hidden hand which has got that view, that might be viewed as a cause for the misdemeanor that took place on Sunday. Otherwise, the absence is here nor there. I don't think there was a head count of every person who was there. That is my view.
Yeah, Baba Bebe, ngosikhangele sibili kulabanye abakhuluma besithi uBebe ubesobuya labanye abanjengomakhuphe kabafuni MDC Alliance naleyi. Kume njani khonapho, Bebe?
Ubuze umbuzo omuhle kakhulu. And ngizawuphendula engikuphendulayo yikho kuliqiniso. Akula muntu of bonabo abathathu baqambayo who is against the alliance. Everybody is the alliance. An alliance that will be a purely well organized with one unit of purpose to achieve a desired goal, would not want an alliance. We all want an alliance. I don't think that is an issue. After all, our Congress mandated that we should create a convergence with other political players and civil society. And I think, therefore, there is no logic for one to say so-and-so does not want or gaffoon the alliance. Mm-hmm. That is not correct. That is actually something evela emuntwini olakho okwakhe kathi uzakwazi mina engingakwaziyo ukwazi njani wobani ekukhuluma lobani. It is unfortunate, unfair, and most probably uncivilized for someone to speak on somebody's behalf and utter such statement.
Mm-hmm. Ye, ubambe kwenampo ke Baba Pepe, unaika chana. For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about intra-political violence in the MTCT and the MTC Alliance. Manje ke sesilomnumzana Chazani Mpofu osecingweni ukhona ngale ke ePlumtree. Baba Chazani, kunjani?
Hello, ninjani?
Ye, nyaphila Chazani, kunjani khonapha ePlumtree?
Aku right.
Ye, akutsho ke ukuthi nakho phela sesibone ngani sokulodlakela kubandla leMDC, ungathi ngakho?
Hayi, iMDCT ivele iparty yeviolence, so asazi ukuthi bengangena embusweni bazawenzani. So bakhaya vele bacathe ngezanu PF ngiyo ethanda i-violence, bona beyibo aba-more violent than izanu PF.
Ujonga liphi konapho ke mnumzana?
Hayi, uma sebeyathana bodwa kale sokutshengiselani khonokho.
Singathi ungathi bachaya okwedlula izanu, uyabo umeza njani
bona ke babe okwedlula izanu vele.
So kodwa ke nxa usubona ke kusenzakala khonokhu kutshoni ngesikhathi sokulungiselela ukhetho nje?
Ah, kutsho ukuthi ke kunzima kakhulu. Maybe singathi thina sifuna ukuthi sikhiphe izano embusweni, kodwa sithi maybe i-MDC izasilethela okungcono kathi thina we are going from bad to worse.
Kodwa ubona ngazani ingaba ngeke yaba ngcono kule zano PF?
Hayi, akunabungcono.
Wena ukuliphi
badla ntabanye kuyafanana lo.
Ye, wena ukuliphi badla baba?
Mina.
Eh.
Hayi, as a body party mina.
Independent.
Yebo phela.
Ye, ngiyutsha.
Ah, uboni ke, so wena ngosithela into ezizo. So wena nxa ukhangela sibile empilweni ukuthi nansi ke iMDC kuyalwiswana. Bangakulungisa njani konke ukuthi bagcine besenza into ezikhanyayo?
Abahlale phansi bona njengebandla bakhulumisane, babonisane ukuthi ama-mistake abakhona ephathini yiwaphi lawaphi, bawalungisisa.
So ke akuphosele ukugcina ke Baba Mpofu?
Hayi, angilalo, ngiyabonga.
Kodwa i-MDC Alliance ke uyibona njani i-alliance yabo yena le?
Hayi, bayazama kodwa vele amboni kule future lo. Hayi. Sabazama ubuye bungcono.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke Baba Mpofu. Wathina kusasa baba.
Hayi, yabonga.
Yeah. So that is Mr. Chazani Mpofu. He's an independent. So he says
that he's speaking
his mind out. Yeah, he says he's neutral. So he says the MDC is just like ZANU-PF. So the difference is, excuse me, the difference is maybe ZANU-PF is in power right now and MDC is out. So he says if you remove ZANU-PF and put MDC in power, it's just like doing the same
so
thing.
So, who is he?
So, he says he's just neutral. That's it. But he's not supporting anything. Yeah, so.
So, maybe, baby, amene ndikakunetsa I ne chizezuru kuti makasununga here, ndingo kanda mbunzo.
Tinongo kia kia chizezuru chacho.
Ndizo, so kungo itira kuti vanhu vanzwe kuti zvakamira mira sei. Regai ndingo bvunza kutanga ndichiti vabebe tiri kunzwa mashoko ari kuti imi nasachigaro valafu momoyo nemumwe mutevedzeri wemutungamiri muzvare Thokozani Kupe munenge muri kupokana nenyaya yekuumbwa kwemubatanidzwa weMDC Alliance makufunga kubuda mubato reMDC kuti jekeserai vateereri nevatariri tinzwe kuti zvakamira sei.
Kubuda futi kuida kupi?
Atizivi tirikunzwa kuti mapokana nazvo saka maakufunga kubuda.
Handi kumazezuru munoti munochizova chinonzi makuwa.
Makuwa ndizvozvo.
Hola manga. Inini hamusati moshambadzira makuwa paradio. Wesi makuwa maakutaura neni handizvizive izvozvo.
Saka tabva takubvunzai.
Tisingazivi.
Hanzika kana uchida kufumura guwa bvamangobvunza.
Tikamhanyisa makuwa zvinonetsa. Ndizvo zvinonetsa vanhu izvozvo nekuti vanhu vanozoita zvinhu zvisiri izvo nekuti vanomhanya nemakuwa. Handizvo. Pachivanhu makuwa hachisi chinhu chakanaka. Vanhu kuti vazvisunungure timbotangai maregera makuwa. Motarisa zvinhu zviri mberi menyu kuti murikuda kuita chii pane kuti mutaure makuwa. Hazvibetsere munhu izvozvo.
Ndizvozvo.
Ko iye anoti taakuda kubuda akaunzwa nani? Isusu vacho tisingazvizivi. Anga achitaura nani? Vechitaura chii? Kana kuti vachironga chii? Aiwa zve. Vanhu vanofanira kunyara. Nekuti makuwa yayo tinozofungidzira kuti iwa vari kufunga izvozvo. Ndivo vakatuma vana kuulawayo esande. Redwe. Ngati nyarei. Kana chida kubvisa mukabe, ngati nyarei. Titarise basa rekuti mukabe ngaafe. Tese tikarisa basa iroro, tinokunda chete. Ukati uine 5 senses, wospenda some hours, uchifunga, uchikurukura makuwa, warasikirwa. Nguva yako yarasika pane kuti utarise zvatinofanira kutarisa semaZimbabwe.
Tanzwawo mutungamiri webato renyuva Morgan Tsvangirai vachiti kunyange mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi, bato richaferefetawo nerimwe divi. Vanowanikwa vaine mhaka yekukonzeresa mhirizhonga vachatorerwa matano. Munotiwo nemashoko iwayo?
Ingawanwa kutaura manje. Ende ndiri kutenda nekuti vapresident Tsvangirai vataura nemutungamiri. Ende I'm 100% behind that. And I'll be of great help to make sure that is zvataurwa napresident zvinoitika.
Thank you, Honorable Pepe, and stay on the line. Let's just read some of the messages that are on Facebook. And people must remember that we are live streaming on VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona. So on VOA Studio 7, we've got a message from Fidelis Chimombe, who says, the Central Intelligence Organization has a hand in all this. Remember Archbishop Pius Mube. Then Max Manika says, I'm watching you guys from California. Norma Kabo says, I agree with the sentiment that has been expressed by some people who say Tsvangirai is very divisive and is like President Robert Mugabe. The problem is that he's seeing Mr. Mugabe as a father figure, and he may be a father figure when he gets into power. Then we've got Livingstone Flexus Masango, who says, Norma, it's such a bad thing to talk about unsubstantiated claims. You don't know anything. You are not giving us any facts. You are already pointing fingers. And then Hepet Keda, he says, violence is not acceptable. Unfortunately, Kupe seems to have been unhappy with the developments in the MTC. She seems to have underlying intentions, hence a badly timed parallel meeting. My questions are, what was on the agenda of that meeting? Did she inform her fellow executive council members of that meeting? What is her grievance with the new alliance, if any? Having said that, I condemn the violence, the violent act on her. This is not acceptable. So I think what we can do is to go back to to Honorable Pepe. So Honorable Pepe, we still remember that the MTC was once gripped by some kind of violence. And there was a report that was released, you know, by the party. But nothing was done to actually maybe put that to sleep. So why do people just say maybe the violence would be put aside, you know, because nothing was done in the previous kind of scenario? So what's your take on that?
I personally believe that we are in a very crucial stage, and the president is very much aware that we're in a crucial stage. And I believe that he will deal with the issue and prove the critics wrong. It could have happened that maybe during that time, I was not directly involved, so it would be difficult for me to fully comment on the developments that took place then. Yes, I know such allegations were there and an investigation took place, but I want to comment about now. And I want to make sure that I will avail myself as the national organizer of the party to assist the president to make sure that his weight is carried, to make sure that what he pronounced is going to be achieved. Let's give ourselves time. Then we see what happens from there.
We now have Mr. Dewa Mavinga, who is a human rights activist. Welcome to our show, Mr. Mavinga.
Thank you so much for having me on the show. Good evening to you and to all the listeners.
Thank you. Maybe you can start by telling us your views on this issue of intra-party violence that rocked the MDCT in Ulawa yesterday, and also the alliance that was signed on Saturday.
Political violence is wrong. It is criminal, it is illegal, and it must be condemned in the strongest terms possible. Political violence can never be a way of resolving political differences. And the sooner the opposition understands and embraces this principle, the better for everyone. Especially for political parties like the MDC Alliance or the MDCT that are centered on democratic values, they must not only take decisive action against political violence, but they must be seen publicly to be, you know, condemning and doing away with violence among, you know, their ranks.
So we see that, Mr. Mavinga, you know, in the MDC, there's this history of, let me say, it's not a long history, but something happened concerning violence in the party and nothing was done. You know, what made them believe that everything was under control?
Well, I do not understand what it means to say everything is under control. The problem is this. Just look at the culture of violence in Zimbabwe. Let's check, for example, the normal, usual side of ZANU-PF. The big problem is impunity, which is, you know, the failure to punish those that perpetrate violence. You know, when they go scot-free, when they do that in the name of the party, because they think that violence would bring political advantage. In this particular case, we understand there were differences about whether or not to join or support the alliance. That is a minor difference which should not have, you know, invoked political violence. What it simply would have called for is an acceptance of people agreeing to disagree peacefully. So the challenge for MDC leader Tsvangirai and others is not only to condemn by way of public statement this violence, but to show by way of action that the people behind it have been punished, so that it's clear to everyone that they were not sent by anyone senior within the political party.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Do stay on the line. Honorable Bebe, the MDC party spokesperson, Mr. Obed Gutu, issued a statement apportioning part of the blame to ZANU-PF and CIOs, saying that they may have a hand in the incident that occurred yesterday. Do you agree with that?
Well, I don't want to affirm on something that I have no proof of, but if for once, I'm not a speculator, I don't usually use deceptions, but I actually use scientific ways of trying to come nearer a certain position or a certain answer. But in this case, if I can simply confirm that the coffers of the party cannot afford to have any extra, expense, especially that can transport people from Harare to Bulawayo and the back. Mm-hmm. Therefore, if the party cannot afford that expense, who then could have sponsored that misdemeanor? Mm-hmm. I don't want to say I disagree with Kutu, because I have a question that I can't answer, a question that we have all to investigate, a question that those that believe in perception might believe that it is the CIO, because I know for a fact ZANU-PF, through that ministry, they have got funds to destabilize their opponents. It is a fact. And the ZANU-PF, being a former guerrilla movement, that I know, I participated, I know their operation.
Mm-hmm.
It can be in a position to take advantage of a minor misunderstanding to their advantage using state funds. It is possible. So therefore, this is what I'm saying. I don't want to conclude otherwise, because I'm not a person who believes in perception. But scientifically, I still have a question that I cannot answer, that has got to be answered through an investigation that will reveal who exactly, whether it is the CIO, whether it's not the CIO, mm-hmm. but it will reveal who exactly sponsored that trip that I'm talking about.
Yes, so we still have got some people that are sending messages right now, and one of them is from George Chifamba, who says, I know that violence is always associated with ZANU-PF. Now it is crippling into this party, which is an opposition party. But then the problem that we have is that there's a lot of confusion over positions in the MTC alliance. Mm. I think maybe we'll ask Mr. Pepe as we progress. And then Mnumzana Ntungameli Ncube Malaba othi engxenye ukhuphe yena akafuni ukungena kumanyano lowo we-MTC alliance, yikho ngabe kumenze ukuthi engayi emhlanganweni wabo. So kavumelani lakho konke lokhu? Ye, siyamuzwa-ke lapho uNtukameli, uyakhuluma. Kuzobuye uNtando Dropper la uthi ya, siyabona ukuthi uMakhuphe ubengafuni ukuthi ayekhona ngale, kumbe labo kabasamfuni. Ye, kuzobuya-ke luthabisa uMlalazi uthi khona kuvele kwenziwani, ayi lahle sesidiniwe ngakho lokho. Yabe sithi asifuni bombolo. So then kuzobuya lomunye ubaba lapha othi Mbola Jonga, kuthiwa nguGeorge Mbaiwa, uthi where was the security when Kupe was attacked? Because it was a building and these people were inside. So what happened? So these are some of the questions that people are asking.
Okay.
So do you have any person there?
You have that caller?
Oh, yes. Ngiloba Ndlovu. Baba Ndlovu, kunjani? Baba Ndlovu, ewange, kunjani?
Hayi, kuraiti wange.
Yebo phela. Akusitshela ukuthi ubona njani okwenzakala ku-MTC ba?
Hayi, mina ngombuzo engayibuza ubaba uGede. Ngicela ukwazi ukuthi kathi bona ubaba uGede nade bengahambanga emhlanganweni lo-MTC Alliance, bebesenza owabo umhlangano i-agenda yangikhona engaphumiwe. Njalo enye into asivumelani lokuthi abantu balwe. Kathesi sibhize ukuthi abantu babambane, bayasenza abantu bababambane, babambane. Baphinde bona babesenza eminye yabo imihlangano bengasayi kulowo mhlangano yokubambana. Kuthina thina abantu kazala singasakwazi ukuthi zona iy'nkokheli zethu ze-MDCT ne-MDC Alliance lezikubangwani kumbe kubangwa zona izikhundla ngamanye amalanga bathi i-trunk license noyuthi abambane amanye amabandla ngamanye amalanga bathiyayithena ngabona bathi kulezi into esingazizwisiyo abaqondisa izinto phezulu khona ngalo ukuthi uze lati abantu abangaphansi ngapha sinjani silandele kuhle ngoba nxa behamba bethaya amabatha pho lathi zawa lokuthandabuza kusuke kube nento ehambayo.
Ye, khuluma lo Bhebhe silaye lapha baba.
Ya, linjani Bhebhe?
Yebo baba.
Hallo. Bengicela ukuthi kathi olu mhlangano lwade seliwenze eblog olungahambanga ku-Alliance ubungumhlangano othi belifuna ukuthi li-achiveni.
okwakuqala baba umhlangano we-alliance wenzakale ngomgcibelo thina besikobulawayo ngesonto njalo uyazi ukuthi nxa kukupolitics kathesi wena awazi lutho nxa ungazi lutho kufanele ngibuye ngizehlangana lawe ngikutsheni ngihlangana lawe ngoba kulabantu ababe bemela wena ezindaweni ezithileyo ukuthi hhayi sokunento enje imi kanje kunje hhayi thina njengobukhokheli sibona so njengobukhokheli be-MDC upresident ubone so lina lithini kuqakathekile khonokho khonokho singakwenza uzaqeda ukuthi umuntu adecide abanye bengakwazi sizama ukubisana sonke ukuthi sibe sentweni leyi sivumelane ukuthi hhayi singayenza ngale indlela hayi nje ukuthi sifunga ukuthi hayi sokukhona asambeni siyejayiva hayi kuqakathekile khonokho njalo njengebandla siza kukhangela njengebandla njengabantu abangabakhokheli siza kukhulumisana njengabakhokheli njengabantu abangamakhokheli abavela kakhulu khonapha emathebeleleni sizabuyela siyekhulumisana la iswankirayo ukuthi hayi sihlangele labanye abanye bathini kuqakathekile khonokho singavele sibekele ukukwenza khonokho yikho okukhoza izigwenxa ukuthi abantu bahambe sebekhuluma ngezicuku ngezicuku thina sifuna ukulungisa lapha asifuni ukuthi sicelebrate ukuthi sesiwinde singakawini kufanele ukuthi nxa sivitsha nge-alliance sibe yi-alliance evitshekileyo ukuthi wonke umuntu ubona ngasolinye hayi ukuphonga ukuthi ngizwe kuthiwa lami ngothi ngilandela akulunganga lokho ba
ye siyakuzwa kakhulu baba bhebhesi le themba lokuthi ubaba Ndlovu uzwe kuhle baba Ndlovu umzwile kuhle anjo
I think it's
so his number is down. So what he was asking was, you know, why Mr. Pepe and others may not have gone to that meeting, and what was the agenda of the meeting that they convened in Bulawayo? And Mr. Pepe was explaining that, you know, as a representative of the people, he was supposed to convene that meeting with others so that they would go out there and explain to people to say, this is what we are hearing from Harare, and this is what we think we can tell Harare, you know, about what people think about the MTC Alliance.
Rikaiti muzwa kuna vama vinga. Pamusoro pe mbatani zikuwa MTC Alliance. Vama vinga munoona osei nyaye kuya pamwechete kwa mapato. Yaka unga na msue Mugowera. Manongwa aka buda ne MTC Alliance.
Chakushakaza nende kondunda kufunza. Mkano kufunza uba mbedo. Kuchikandi vama uye nzani. Weda ufuru uye ku abandu vechayu makupe. Uthi wena amaseyo angena ngathi la le internal matter yabona so ndoyichinda mbere kunyaya yeMDC Alliance
regai vabhebhe pamuhanda wokupindurai mozopindura yenyaya Alliance vabhebhe munogona nyi kupindura
ndiri kutenda vamavhinga muvhunzo wakanaka chaizvo iwowo andina kuti maCIO mina kuti maybe ndataura too much nechimbere mira ndimbotisangana nungurei nechizezuru mchana andina kuti maCIO ndati ndine muvhunzo usina answer asi zvinogonawo kuti because state security ine budget rokudistabilize zviripo izvozvo nyangwe ukatarisa historically ma liberation movements ane ma tactics awo akawanda andina kuti ndiwo asi because pane muvhunzo so ari kudero hake ndezvake asi bhebhe haana kudaro ini ndiri kuti pane muvhunzo because andii scientific yekuti sebato hatina capacity yokuti titakure vafana vauye kuvulawayo nekudzokera nekuvamisa doro nezvimwe zvinovaipa simba rokuti vaite izvozvo hatina that capacity as a party asi pane gap ipapa pane munhu afila that gap ndizvo zvatiri kuinvestigata kuti tizive kuti ndiani munhu wacho iye vanoti maCIO handingati vari kure vanhema nyange handingati vari kutaura chokwadi I don't know vanoti ndinhingi handina umbo hwacho ndoda kuti ndiwane umbo fest kuti ndiani iye ndipo pachitaona kuti nyaya yacho ndiani akaisponsa
Thank you so much vabebe ramba nyimuri parunare vamavinga todzokera hedu kunyaya kuti munoonawo sei mubatanidzwa uyu nekuti ndo kwatiri kuona kuri kubva nyaya yese yatiri kukurukura yemirizhonga chimbotauraiwo pamusoro pemubatanidzwa iwoyo tine mapato MDCT MDC inotungamirwa naprofesa Walshman Ncube PDP Zimbabwe People First Zanu Ndonga Multiracial Democrats koita batore runotungamirwa nava Jacob Ngaruvhu Mere Transform Zimbabwe ndo mapato akabatana nemusi wemugovera taura yenyu vamavhinga
hongu dai isiri nyaya yemhirizhonga yekuzuruwayo daitei ndati varoverei maoko vakagona kwazvo nekuti idanho rakanaka tichienda kusarudzo rekuti vanhu vabatane vaite maonera pamwe vaite zvinhu zvemubatanidzwa zvakanaka zvikuru sei asi chazoita chidembo panyaya iyi inyaya yemhirizhonga zvakarewo handisi pakatorwa mavhidhiyo ari kuonekwa pari kutozivikanwa vanhu vachitonongedza kunzi uyu ndinhengi wekuyuthi undiniki zvinhu zviri pachena vanhu ngatirege kurova mbwa takavega mutinikana kuti ngatirege kuda kuti titi pamunondo pamusasa nyaya iri pachena iyi vabhebhe nevamwe kana vari vanhu vane utungamiri chaiwo ngavangobuda pachena munofunga kuti mari kupe vangafara here vasinhwamwava vachiti hatizivi kuti ndiani akakonzera mhirizhonga iwo vamwatinoona kuti uyu ndinhengi watinoziva kumusangano uyu ndinhengi wekumayuthi uyu ndinhengi dambudziko riri mukati memba garigadziriswe tikada kuti hariko ndiwo zvinongoitawo zanupiefu kana pakaita mhirizhonga vanongoravao kuti hatizivi kuti ndiani akazviita zvakanaka ndechekuti gapapinde mapurisa vanhu vasungwe tizive kuti mhirizhonga yapera nekuti zvakanaka zvamakaita zuro kana kuti musi wemugovera ibasa guru rakanaka fani asi razozorwa madhaka madhaka emhirizhonga hazvabva zvaipa zvachoso hapachina kana chimiro chakanaka zvekuti ndinotokurudzira vanhu vapinda mubatanidzwa uyu kuti chekutanga kunyange zvazvo nyaya yanga iri yekuzi maikupe nevamwe vanga vasingadi mubatanidzwa ngavatange vasvora mhirizhonga vasimbise kutsigira kodzero yamaikupe nekupokana kana vachida kupokana mukati memusangano pasina kudzingwa kana kurohwa kana kuvhundusirwa nekuti tinoda kuti vanhukadziwo vatungamire zvisina kuvhundusirana saka nyaya yamandibvunza yemubatanidzwa iyi handigoni kuti ndine mwoyo wakafara nditi zvakanaka nekuti zvakazopushirwa pushirwa nevamwewo ngazvibuditswe pachena zvino vanhu vaakuda kutsipika nyaya vanhu vaakuda kutaura mashoko akanaka vasingabudi pachena kuti iri dambudziko rapinda mumba ngaripedzwe negwara rakanaka
Thank you so much siyabonga kakulu vamavhinga Gibbs I think you request him to recap that in English and Sindebele because he's saying some of the youths who led the violence yesterday are well-known party youths and why are people skating the issues, truth just name and shame them and I think many people were also wondering why some non-party youths led that and the party didn't even mention them in its statement yes.
So now, before I go to Mr. Pepe to maybe respond to some of those issues, I've got a message from Timon Moyo who says, Abantu balokobe kala, omnunza notuangirai, kati ngubano osebulele ilizwe le Zimbabwe. Aguliwe nila yena loo muntu osebulele ilizwe. Umoke nzuangirai uzama lae uuti alwe njengabanyi. So, Baba Pepe ya zwela lapo kuti abantu bakuluma uuti, hey, abantu bazi uuti uzbani, uzbani, aba eze isikalezi. So, inda wali ngaba kambi. Uzibani, lozibani, lozibani. Kumenjani kwa nopepe?
Ukuqamba ukuthi uzibani, lozibani, nga usayenza investigation. Ivi nema polisa ngokwawo, uyawuze besithi ibizo asoze silikhiphe ngoba sisakhwayisisa. So nga usakhwayisisa sesikwazi ukuthi uzibani, lozibani. Thina sikudingayo uzibani, lozibani, laba siyakwazi ukuthi kabalawo amandla ukuthi bazisukele bodwa babuye ngapha. So singaze siphonge ukuqamba bona, kuzafela khonapho singakafiki lapho esifuna ukuya khona. Kufanele siqale sisebenzise bona ukuchwayisisa ukuthi baze bakwanise beyenelise njani banikwe ngubani ethe bayekwenzani ngoba kutheni kubanike malini hanti babona nxa sesibakhipha laphana sesikhipha sesithi ukuthi ubani wanika imali engaka omunye layo ethi kodwa mna wanika imali engaka sesikwazi sokunobufakazi obugcweleyo yonke into esiyifunayo sesiyitholile so singaze siqale ngamabizo mbonana hhayi zabe siyikhuthe kancane amabizo ke singaba waso kwakathesi kodwa sifuna ke isandla sangikhona esingemva kwamabizo akhona ngitsho ukuqhakathekela lapho kwenzela ukuthi siqede loluhlupho sizabe siloku abantu besigcona besithi MDC ilo ile violence thina singalayo kodwa kulesandla esenza ukuthi xa sokukhanya emehlweni abantu sokukhanya engani MDC ile violence yikho sikudingayo ngoba nesiphiwa kuthiwa we want to nip it on the bud ngoba sifuna khona ukuphiana kuyikho okwenza ukuthi kona kwenzakale konoku kunjengomuntu okhama ithumba kipa xa ukhama ithumba ungaphongi ukhipha nje ugezise ukhipha ubovona obonayo ukhama kuze kuphume igazi kuze kuphume futhi umthombo wangikhona xa usunjalo usungagezisa kufane iyaphola and iyaphola
kokuphela siyakuzwa kakhulu ke Pepe sicela ubambe khonapho so what he's saying is that they can't reveal the names of the youths because investigations have been conducted. Since even the police sometimes they don't tell people about those people that are investigated, are being investigated. Just and he says, you know, they're looking into it and you know things are being done in a very, very proper way. So
sometimes the police they even flash faces of suspects.
Only the wanted ones.
Yes. Okay, yeah. I know Mr. Mavinga wants to respond to Honorable Bebe, but before we go to Mr. Mavinga, let me bring in a caller. Mkoma Abel, Magadi.
Magadi Kokuro.
I want to wrap in Muriku, South Africa, Muripapi, South Africa. Aiwa ah, tipei nze zvamunazvo nzeve dzagarira
ndove dzagarira mukuru wangu nyaya yevailensi ndoona fanika nyaya yakashata haiti nyaya yakanaka munyika in this violence for a very long time tichisapuresa navanhu and let's fight a common cause yekuti tibvise zanupiwe pachigaro ndo nyaya yahombe yatirikuda kubvisa hatinei kuti zvakamira sei kana zvakamira sei alliance tinoida yakanaka because kuti tikunde tofanirwa kunge tiri united hani kumuzvona nyaya yekuti kwaikoye uyu azodai uyu azodai ngatisiyane nayo isusu we have been suffering three million South Africa since 2013 patakabva kumusha after my elections are 2013 hapana zvatiri kuwana kuri South Africa tiringotambura kuti takati tinonori kuti zero kuti zviro wanyira usina zvaunotibatsira toda kuti nyika yedu igadzirike inage tigowanawo kuti mhuri dzedu dzifarame tiri kumusha tesi nemhuri dzedu hani muzvona endouyawo panyaya yevhiolensi yakaitika mukuru wayo haina kunaka isu hatiifariri hatiidi isusu we've been supporting the MDC for a very long time tichiita kuti tikwanise kuti tibatsirane kuti tione kuti tingavaka sei nyika yedu hani muzvona kana I support Mr. Bebe's statement yavataura yekuti iyo havabudi mupati because panogona kunge paine vanhu vari kutumwa navanhu vezanupien kuti vadi kuti vanotengwa nemari because zanupien inoshandisa mari itozviziva pesa vanotengwa nemari kuti vadisturb the party which is wrong isuti hatidivo
asi
vanhu kana tikange tichibatana zvezvo tarisaamunhu zvakaitwa nanabiti nanavanyuwe zvinhu zvakanaka todozvifarira kuti dai tanga takwanisa kubatanawo nanamanjuru toita chinhu wani munyika tokunda tigopanana rigoro
mangwana maita mukoma Abel ndoda kungoti musati maenda haindiko kuzivisai kuti hatisi tese tinoziva kuti ZANU PF inoshandisa mari mukuita zvinhu zvakaipa nokuti hapana vezanu vatati takwanisa kunzwawo vachitaura izvozvo vachitsinira inongopfungwa iri kutaurwawo nemi nevamwe vaitaurawo asi tinotenda zvikuru kuti matipawo pfungwa dzenyu kana muine zvekubvunza munogona kubvunza vabhebhe varipo musati maenda zvenyu
ini nhau chandaida kubvunza unovabhebhe ndechekuti icho mupenyuka ndoona fanika vabhebhe vakamboti kudei vakadzoka ndidika chandaida kuzva ndechekubvunza mubvunza vanoda kubvunza ndokuti vacharamba vachishanda here navatsangirai
vabhebhe
vabhebhe
navamwehandina kuva mubvunzo wake wese foni yake inenge
hanzi mukoma Abel dzokororai mubvunzo ndofunga nhare yavo yambenge ya kana kuti yenyu yatidzikirei hanzi dzokororai mubvunzo wenyu
ngatini kuna vabhebhe ndoda kuti ndizive kuti namaikupe nanational chairman
Kana tichitaura namupati tisingazvisisani, tinofanira kutaurana kusvikira tanzvisisana. Ndiko kuti titaure ne one voice kana tichienda kuvanhu, vanhu vanozoita believe kwatiri. So saka zviya zvokubuda mupati handezvemakuwa baba, chizezuru chinoti makuwa, so hatisiyane nezvemakuwa. Vemakuwa ngavagare nemakuwa avo, asi isusu chatinoda kuti tibvise hurumende isingabetseri vanhu. Mende inoponda future yevana, atidi hurumende inoita kuti vanhu vatambure. That's our focus. Zviya zvekuti tikaunza makuwa every time, you know, you remember last time kwakune chinhu chinonzi Baba Jukwa. Baba Jukwa waiuya nemastori, vanhu vakabva vatevera mastori aya vakakanganwa kuti ZANU-PF iri kugadzirisa zvinhu. So saka isusu tikazotevera mastori aya tinozokanganwa kuti zvatinoda chii. So saka zvandinokutaura baba, chinzwa kwandiri, hapana munhu ari kubuda. Tino kana tine madifferences, we have to deal with our differences tirimo imomo kusvikira tawirirana, nekuti that's the way, because hatingafunge zvinhu zvimwe chete at one time. Kana kuine vamwe vasati vaona, we need to talk to them until they see the way we are seeing, tionesana tese tichienda mberi.
Thank you so much mukoma Abel, maita basa morera zvakanaka, totenda va bebe Gibbs. Ndirenge ndambobata vamavhinga muromo vachida kutaura.
Yeah, let Mavhinga say something. Mr. Mavhinga, you are itching to say something very big.
I hope kuno kuti kuru vava ubebe asi kuri kumbulu tsepa achele kunge MDC kuti asifuni kumbuli violence hachi akurungaka kunoko. Please ngatitaurane chokwadi. Pachokwadi chaipo chaipo vanhu vari kuziya zvakaitika. Pangave nekuti vanhu vari vachida kuti pane zvinotonge venyika varandi vari pazvigaro kana kuti kuti, asi chakanaka chokwadi hachipose ukama. Ngatingotaurana kuti pakanganiso patadzikwa, kwete kuda kutsvaga zvisipo kana kuda kupinza vamwe vanhu pasipo, nekuti dambudziko rinobvika kuti mangwana pakazoona chimwe chinoitika, hapana anozobvuma kuteerera nyaya dzatinenge tichitaura. Kufanana kuti vanhu ava havatauri chokwadi, vanoita zvinhu zvinoitwa nevanhu mapoliticians, haasi echokwadi. Apa ngatingomirai pachokwadi. Panyaya yakaitika kubhuruwa inozivikana nemunhu wese, iri pachena, haidi kana kumboti kudi, iri pachena pamhene mhene chaipo chaipo. Please ngatitaurira nechokwadi. Mutungamiri webato vatangirai vabvuma asi vaita musiya paduku, nekuti vangupoti pachaitwa mamatanho mukati mebato imomo kuti paongororwe kuti ndivana mangwari mukati menyaya iyi zvakafamba sei. Kana nyaya dzemari vabhebhe ngadzitaurwe, ndiana akaburitsa mari muhomo, imari yani? Nekuti izvo zvinhu zvakanganisa zvakare, kana vanhu vachida kutsvaga mari dzekubatsira musangano, kana mari yanga iri yekuti vanhu vakutsvaga mavhoti, mari iyoyo yaakushandiswa kurova vanhu, hazvinaki, hazvina chimiro chakanaka. Zvamanga maita zuro riya zvekuti maungano machambatanidzwa, hazvitisina kana shumo, nekuti maunza mirizhoka mukati memusangano. Kugadzirisa nyaya hakuzi kupinda mumanyepo aiwo. Saka inotaurai chokwadi zviperi.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. I think you can translate maybe, but I know you are even speaking some deep Zulu.
And this in the belly.
Yeah, deep Zulu. That is very deep,
But it's deep too?
Yeah.
Okay.
Yes, sibone ke kulo babumbongeni Sithole osecongweni. Baba Sithole, kunjani?
Siyaphila ba.
Ye, akutsho kulapho ngamafishane ngoba isikhathi sesihambile. Ubona njani khona kokwenzakaleyo MTC?
Mina vele into ezakeleyo lapha, into ezoke ngoba akhuphe vele into erongo kakhulu, mina kangiyisupport. Into yokuqala, obhebhe lalo ulavumomoyo bona basetshenziswa ngumakhuphe ubhebhe lo la ngomo basetshenziswa ngumakhuphe because into yokuqala futhi okufuze bayinake umakhuphe kudala elokhu esola indlela eyenzakalale eharale eyenziwa ngabosakirayo uhleli eyisola okwamanje sesebenzisa laba abanye abayi-two laba abemandebeleni ukuthi bangalandeli lento eyenzakale eharale yinto evele irongo kakhulu into futhi okufanele bayifunde ukuthi bona akulanto abangayiyenza ezilongo ezisakirayo engekho ababone ngani kubahlulile oshmencube kubahlulile otentayibidi bajike futhi babuyela futhi kusakirayo ayikho indaba yabo leyo nto leyo sebezama nje ukuthi badistroye amandebele futhi kungasabonakali ukuthi kwenzakalani kugcine futhi bengazange baluwine lolu khetho ababone ngo-2008 kwenzakala kanje futhi ukuphuma kwashmencube amandebele avotela uwashmencube abanye bavotela usakirayo le into yakhona yagcina futhi kungazange kuluwine lolu khetho abakubone khona lokhu ukuthi le nto leyo abayenzayo irongo kanti futhi bona bezaze beqhube lowo mhlangano le eharali osakirayo bebesazi na ukuthi balo mhlangano yini abawenzayo njalo kabazange baye eharali ukuyaqhuba lowo mhlangano labanye bebumba umanyano lowo yini into ebenze bangayo bona bayezowaba umhlangano maybe futhi besenza lowo mhlangano eharali le abanye babo bebengazi yiyo into mna ngiyibona ivele irongo olona obhebhe wayevele ephumile ku-MDC if esefuna ukuhamba mabahambe sisale siqhubeka ku-MDC sibona ukuthi senza njani ma kube hlula lokho
sibonge kakhulu ke mnumzana Sithole ungathinela kusasa so what you are saying is that you know he condemns what happened to Miss Kupe and he's claiming that Mr. Pepe and the chairman Lapho Moyo are being used by Kupe and he says you know this unity is something that is not good at all because it's relating to what happened in previous elections.
Yes.
And he says, you know, that's not right. And he says, why was Pepe, Lab Momoyo, and Miss Kupi holding that meeting in Bulawayo? He wants to know that.
Okay.
And then maybe the question is, what was resolved in that meeting?
Yes.
Baba Pepe, it's called Baba Pendu.
Bagit, okuqakathekileyo engingakutsho lapha, ngifuna ukuthi ngikhulume ngesintu ukwenzela ukuthi ubaba lo sizwanane.
Yeah.
Ngoba nga ninje ngikhokhela abantu benkayi ngizakhumbuluma nginike iexample njalo.
Mhm.
Angingeke ngenze ulutho ngingakhulumisana ngalapha. Nga ninje ngikhokhela phela ipolitics angingiqale ngisenkayi.
Mhm.
Angingeke ngenze into ngingatshela ngabantu bemathebeleni North. Nga ninje ngikhokhela abantu bemathebeleni. Angingeke ngenze into ngingakhuluma labantu bemathebeleni. Labana okhuluma ngabe beharare sengikhulume labo already safika lapho esifika khona sokufanele ukuthi ngibuyele phela ebantwini bangazi bemathebeleni ngoba bengekho eharare kusenzakala sokufanele ukuthi ngibuyele ebantwini bemathebeleni North Province ngoba bengekho kwenzakala sokufanele ukuthi ngibuyele ebantwini benkayi ngiyekhuluma labo ngoba bengekho besenzakala so nxa sokuzama ukuthiwa kungakhulunywa izinto sizikhulume eharare singazitshela abantu iphongulandela kambe kuyabe kusesekuhle khonokho kusasa abanye phela abantu bayathiyana yena umbono wakho baba urayithi ngoba yena endlela abona ngayo okumani nje kuyangiphambanisa kancane ukuthi uyeza ukuthi emoyeni wakhe kulobuhlungu lobani wokuthi kuye kube kurayithi ukuthi abantu bachaywe yabona khonokuyana yikho okungalunganga esifuna ukukhipha and ukuthi kuthize sikhipha ngokuthi sikhulumisane xa singakhulumisananga asiyesikusize ngoba yena nendlela omuza ukuthi ugcwalelene ngayo ngomunye ongahlangana lani azitshaya abona ukuthi kufanele angivundise ngokuyitshaya but ayisikho kokwesibuki kwenza thina sikhulumisana sihambe labantu bonke bekwazi okwenzakalayo kungalamuntu othononayo ukwenzela ukuthi wonke umuntu ngasesikhampena asikume enze into eyodwa
ye isikhathi tu Pepe ubambe khonapho njengamafutshane
I just want to read something from Mr. Muzo Banzi Ncube. He is the organizing secretary for MDCT USA province. He says a coalition to get ZANU-PF out of power is a very good idea. However, the biggest question is how does the party MDCT have an alliance or a coalition without its elected VP not knowing about it and other MDCT standing committee members? That is what is the problem. A good in-house party consultation would have avoided all this mayhem.
And for that, from Muzo Banzi Ncube, we end this show today. Sorry we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Honorable Abednego Bebe, who is the MTCT Organizing Secretary, and Mr. Tewama Vinga, a human rights lawyer. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C.
Neni, jonga kande mire nchitaiwa, zvirongwa zve Studio 7, zvakawanda, rambaya mchititevera, tinotenda, mwara zvakanaka.